kangano redure ni jadi ke kaze afrika kangano redure ku dia kan toko mashoko zvakanaka munyika uye tinozva kuti panguva ino yemasarudei ndonguva inonya kuti vatori venhau vaite basa rinobatsira vanhu vari kumatirimanayo nyika kuti vazive zviri kuitika zvinomiririra vamapato akasiyana siyana nezvavanoda kuzoita kana vachinge vasarudzwa uyezve musarudzo macho nyaya yekuobserva sevatori venhau inyaya yakatikoshera
zvikuru zvamunganongedzera zvamuri kubata panhau iyoyi ndezvipi
nyaya yedouble accreditation inyaya inotidhurira pakuti mutoro wenhau muzimbabwe agara anobhadhara mari kuzimbabwe media commission kuti akwanise kushanda zvakasununguka opiwa accreditation card saka isi takagara tichindokumbira tikangovimbiswa nehurumende kubudikidza neministiri yedu kuti hai pasarudzo dzegore rino tichange tichishandisa mapress card iwayo oga asi tinoona kuti zimbabwe electoral commission iri kuramba ichitino tinofanirwazve kubhadhara $10 amataura zvinoomera veruzhinji mungada kuziva kuti vatori venhau vanoshandira kana maorganizations akakura zvakasiyana siyana saka vamwe vari mumacommunity newspapers macommunity radio stations zvinoomera varidzi vemapepanhau iwaya kuti vaakredite vanhu vakawanda kuti vakwanise kuona zviri kuitika musarudzo vasinganeseki
ini zvamunenge muchidawo kuti dai zvanga zvagadziriswa ndezvipi
isu zvinhu zvakadai zvifambe negwara rakanaka takatotanga kare nyaya yekutaura nekuingeja ministry of information takaingeja zvezimbabwe electoral commission tikavanyorera matsamba tikataura navo asi tinoona sekuti chemo zvedu hazvina kunge zvakatambirwa zvikagadziriswa panguva ino
nemamiriro azvakaita zvinokanganisawo sei kufambiswa kwemashoko munguva yesarudzo iyoyi
zvinokanganisa kufambiswa kwemashoko nenyaya yekuti muchaona kuti vanhamba yevatori venhau vangakwanisa kupinda kana mumapoling stations vachitora mapikicha vachiona zviri kuitika vachiudza nyika ichange yakaderera nekuti mari yacho inenge yatadziswa kubhadharwa nemasangano avanoshandira saka information yedu inoita shoma inenge iri credible even patinombotaura nyaya yefake news nenhau dzinotenderera dzemanyeso kana dai vatori venhau vachikwanisa kunge vaine first hand information vanhu vaigona kugara vaine information yakanaka